Brunch Nation.
I'm on your TTT.
I have
no limits.
My wife, do.
And just
think
that you are
my Zwanzi hat sich ja schon am Tages.
Ndomtemo emkombi, vaviri pakufamba moti dombi. Fo musagara semlochi, kwasha vari mberi musastika seju zombi. Ndomtemo emkombi, vaviri pakufamba moti dombi. Fo musagara semlochi, kwasha vari mberi musastika seju zombi. Badarai gwindi vachangopinda kufranto. Masaga andidi anoremera kusampo. Sisi vane redi mundi pane namba dzangu. Andi akashota matadza kusa enafu. Hey, I see rafu, tichangopedza grafties. Mai vadafu, sagara pabati. Baba ve rafu, matoja muka anti. Mari dzangu vane begi kubutu. Rasta badaraya mundi juti. Anotonzirwa nyashando mwana wemfeti. Kana uzvivigire mukepi. Suro ndimi makapfura mukazondudza krepi. Ndounu wemawindi. Takazvarwa takangodaro watizviregi. Esis pegi. Ko nasimasi epimendi. These days makufamba mega muchanzwi.
Vaviri pakufamba moti dombi. Fo musagara semloji. Kwasha vari mberi musastika sezombi.
Ndomtemo emkombi. Vaviri pakufamba moti dombi. Fo musagara semloji. Kwasha vari mberi musastika sezombi. Ndomtemo emkombi. Vaviri pakufamba moti dombi. Fo musagara semloji. Kwasha vari mberi musastika sejizombi. Ok, tichabuda kuwadzana takananga mfombi. Takotswa nekupazana ne yellow yellow kombi. Mama vane radio sorry marasa don. Mana ane uniform yonga pepa phone. Aywa, andina change munu wanipa 20. Musandi yedz, wanita vapa trekking. Amundi pets, tosanga na gurenki. Uno nyepa yo, wona bepa yo. Usango seka yo, kanzuru ya reka yo. Kanzuru ya reka yo.
Kanzuru ya reka
yo. Ndomtemo emkombi. Vaviri pakufamba moti dombi. Fo musagara semlochi. Kwasha vari mberi musastika sezombi. Ndomtemo emkombi. Vaviri pakufamba moti dombi. Fo musagara semlochi. Kwasha vari mberi musastika sezombi.
Mdara, mdara, badarai mari yangu yekombi mdara. Handisina zvekunetsana nemvana vanhu muri kunzwa here?